mutauriri wemhuri iyi vamanase tsvangirai vati nyaradzo iyi ichaitwa zuva ravakafa setsika yechivanhu chavo uye ichaitirwa kumusha kwavo kubhuyera.
Iyi memorial ichaitirwa kubhuyera patakachengetedza vatsvangirai. Vanhu vachange vachizoona ipapo kuti ndopatakasiya kuradzika. Ino vamwe vanhu havana kukwanisa kuti vasvike, saka ndofungawo mukana wekuti vanhu vakwanise kuona pakaradzikwa mukuru. Tichaitira kubhuyera kwahumanikwa village.
Vatsvangirai vazivisawo kuti vaIan Makone vaiva sahwira wavatsvangirai ndivo vaitwa sachigaro wekomiti iri kutungamira urongwa hwekuronga nyaradzo iyi. Vati vazivisawo hurumende, bato reMDC pamwe nemamwe mapato ezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira nezveurongwa uhu, sezvo vachiti mushakabvu munhu aishanda nevanhu vakawanda munyaya dzokuti muZimbabwe muve neutongi hwejekerere.
Urongwa huri kuisa zvinhu zvese kuti senyaradzo yemukuru haisi nyaradzo yekwatsvangirai chete, inyaradzo iri kutaura kuti izvo vanhu vese, you know, vari muno muZimbabwe vari kunze vakawandisa. Ndo urongwa hwatiri kuita uhu ndohwekuti izvo tikwanise kusvika pazuva racho taita line up program inofanira kuti izotevedzerwa kana tichinge taakuzoita zuva racho. Zuva racho rasvika chairo chairo remutambo.
Vatsvangirai ndivo vakava mutungamiri weMDC wekutanga payakaumbwa muna 1999 uye vakashaya vari mutungamiri webato iri. Vatsvangirai vakashayikira kuSouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Zvichitevera kushaya kwavo, MDC yakabva yatsemuka zvichitevera kurwira masimba kwakaitika pakati pevatevedzeri vavo vaviri, Muzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.